Vakapano bata basa remutungamiri wezifa vagift banda. Vanosangano ravo riri kutsvaga murairidzi asharuka chikwata chemaorians vachigadzirira kuzodzoka munhabvu yepasi rese.
Taita mapotis because it's very important kuti tivaise kuti vagare vachiprepara kuti kana tadzoka kunotamba vanenge vakunziva kuti vari papi in terms of zvekuita basa.
Vabanda vanoti vatotumira matsamba ekuchedzera musangano wezifa board wekukurukura nezvenyaya yemurayiridzi wemaorians iyi. Aimurayiridza Masvingo United Makanyire Mugova Benjamin anoti pfungwa idzi dzakanaka zvikuru nekuti kuvaka chikwata chakasimba kunoda nguva uyezve bhora rinoda gadziriro yenguva refu.
Zvakakosha chose kuti kochi uyu ave anenge achitarisa vatambi vari kutamba mupremier league iri muno muzimbabwe izvezvi, vopota vachiti paya paya panenge paine team epremier league paanenge asiri kutamba, vounganidza maplayers vachionekwa kuti vari kutamba sei kana kutoita mafriendly netimu dzacho idzodzo dziri mupremier. Bhora rinoda kugara vanhu vachingogadzirira.
Vabhanda avo vakapano bata basa rakatyiswa vapeuton kamambo nezipa assembly pamwe nesports and recreation commission vanoti ivo pachavo vari kuda murayiridzi wemuno, asi musangano ndiwo uchabuda nechisungo chimwe chete.
Tinenge tichida murayiridzi wemuno because ndivo vanhu vatofanira kuti tivape mukana kuti varatidze kuti nyavo vanogona.
Asi vaigovesa chigaro wezifa matonaland est uyezve vaive nhengo yezifa board vafrancis zimunya nyamutamba vanoti zvinoda kuitwa nezifa izvi kutambisa mari. Vanoti nekushayikwa kwemitambo murayiridzi uyu hapana basa raanenge achiita kunze kwekutambiriswa mari akagara. Vanyamutamba vanopa mazano kuti panguva ino Zimbabwe iri kuda murayiridzi kana vararidzi vezvikwata zvevechidiki sezvo imba pakuvakwa ichitangira pasi ichienda mudenga.
Imba inovakwa ichibva pasi kwete kubva kudenga. Tinofanirwa kuzvibvunza isu kuti ko purpose ye national team coach ndeyei, kuti basa ra national team coach nderei. Ndi national team coach wePSL teams here nevari kudiaspora kana kuti ndi coach wenyika yose kubva kuma under 8, 10, 12, 14, 16, 18 ne 20 pamwe chete nemaseniors.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zvichitevera kupindira kwebazi rehurumende reSRC munyaya dzeutungamiri hwenhabvu apo vakadzinga board rezifa raitungamirwa navakamambo. Kunyange hazvo FIFA yakati Zimbabwe inodzoka chete kana vakamambo vadzorwa pabasa. Vabhanda vanoti vakanyorera sangano iri kuti risunungure chisungo ichi.
Ndatanga kunyorerana nekutaurirana neFIFA kuti tione kuti tinodzoka kuzvikamata.
Zimbabwe haisi kukwikwidza makundano e2023 Africa Cup of Nations umo yaive yaitwa mugungano rimwe chete neLiberia, Morocco neSouth Africa. Zvikwata zvemuno hazvisi zvekare kuzotenderwa kukwikwidza makundano eCup Champions League neCup Confederation Cup gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.